mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gumi guru 3 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa mutongo wakanga wapiwa vapatron Dzamara navamakomborero aruzivishe. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches richibatsirana neAlpha Media Holdings rotanga misangano yokukurukura zvinonetsa Zimbabwe negwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, kana kuti ZIMCOD, Amai Janet Joe, vanoti vari kuda kuita musangano nehurumende kuti vadzee nezvechikweredi chenyika icho chave kudarika mabhiriyoni gumi nemasere. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakarasa mutongo wakanga wapiwa nedare repasi ramagistrate iro rakanga rawana varwiri vekodzero dzevanhu vapatron Dzamara pamwe navamakomborero aruzivishe vaine mhosva yokukanganisa mashandiro emapurisa. Gweta riri kumirira vaviri ava vaobei Shava vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaDzamara navaaruzivishe vakasungwa vachiratidzira vari muAfrica Unity Square gore rapera vachipomerwa mhosva yokubira mamwe madzimai zvinhu zvavo. VaShava vanoti vaviri ava vakapomerwazve mhosva yokukanganisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaShava.
Ichokwadi vaDzamara navaaruzivishe vakanga vatongwa nedare remagistrate court nenyaya yekunzi ivo mazuva avakanga vachigara muAfrica Unity Square vachida kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vamugabe vasiye chigaro nepamusana pekuondonga upfumi hwenyika ino kwavakanga vaita. Zvino vakasungwa vachinzi vakanga vamboedza kudzivisa mapurisa kuita basa ravo zviri kunze kwemurao. Dare remagistrate court rikavapa mutongo unokwana kuita iwo gore wakasendekwa parutivi mushure mokunge vanzi vaite inonzi community service kana kushanda zvisina muripo. Unova mutongo wavasina kufara nawo ivo vaDzamara navaaruzivishe. Vakanyunyuta vakatora nyaya yavo vakaikwidza kumatare makuru edzimhosva dare guru rinova reHigh Court. Saka taenda pamberi pedare ranga rina mutongi Hungwe namutongi Wamambo vanova vawirirana nesu kuti zvakaitwa nedare repasi pasi remagistrate court zvakanga zvisina rutsigiro rwemutemo. Vakatarisa nezvemutemo vakaona ivo kuti kusungwa kwakanga kwaitwa vaDzamara navaaruzivishe yaingova nyaya yematongerwo enyika. Dare guru reHigh Court rikati isu hatipo pakuenzanisa vanhu vari kurwira zvematongerwo enyika, tiripo pakutonga mhosva. Iyi yakaunzwa iyi haina kana maturo. Nokudaro mutongo wakapuwa nedare repasi pasi remagistrate court wabva wasendekwa parutivi vaDzamara navaaruzivishe zvikanzi imi masununguka chiendai munofara sezvimwe zvizvarwa zvese zvenyika yeZimbabwe. Ndo zvaitika nhasi mudare.
Ndiani akanga akwidza nyaya iyi kudare pakutanga kumagistrate court?
Nyaya iyi yakanga yaendeswa namapurisa, mapurisa ezrp vachiti isusu tadziviswa kuita basa redu tarohwa navaDzamara tikazvizvurudzwa navo muAfrica Unity Square. Apo takanga tichida kuvasunga nenyaya yekuti vakanga vabira mamwe madzimai mbatya dzavo. Madzimai awo anova akangozonyangarika haana zvekumbozogara aonekwa vanova vanhu vatingazivi kuti vairarama here kana kuti vanhu vaingorarama mufungwa dzamapurisa. So, mapurisa vakaenda nenyaya iyi kumatare edzimhosva kumajistrate court, vakaita basa ravo, vakakwanisa kunyengetedza vatongi kuti vabvume kuti zvavakanga vataura chakanga chiri chokwadi. Mutongiwo ndokubva apa mutongo vadzamara unova uyo wazorambwa nedare repamusoro rehigh court.
Amuone here iyo mapurisa vachizonopikisawo mutongo uyu kudare repamusoro soro resupreme court?
Pasisina chavo mapurisa zvokuti iye mumiriri wavo anga ariko nhasi washaya pokupinda zvechokwadi paanga kubvunzwa nedare kuti maonero ake angamira here pachokwadi achiti zvakaitwa nedare repasi zvakanaka. Azongopedzisira obvuma ogutsurira kuti chokwadi panenge pakakanganiswa mutemo. Saka handioni vachienda mberi apa, ndopatingati ndopafira sarungano.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vapatron dzamara navamakomborori aruzivishe vaobei shava vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches richibatsirana neAlpha Media Holdings rinoti nhasi riri kuparira chirongwa chekuita misangano nevamiriri vehurumende, vakuru vemakereke, vamiriri vedzimwe nyika dzekunze, vakuru vemasangano anomirira vashandi nevatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano wekutanga uchaitwa nhasi muCelebration Center kuBorodero muHarare, uye kune mizhinji yakarongwa kuitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise nezvemisangano iyi.
Musangano uyu wakanangana nokuti tingataura sei pamusoro penyaya yekubatana kwenyika, kana kuti hatingati kuona mberi kwenyika yatinoti national envisioning. Tiri kuda kutsvaga vanhu vakasiyana-siyana vanobva kumadisciplines akasiyana-siyana, madiplomats, civic society, machurches nemamwe maactors akasiyana-siyana, kuti titaurirane pamwe chete kuti vanokupa kuti tinofanira kuenda kupi pamusana penyika yedu yeZimbabwe.
Ndivanani vamakakoka nevamunotarisira kuti vachauya kumisangano yenyu iyi?
Takakoka utungamiri wekuparliament, macommissioners emachapter 12 commissions, madiplomats, maambassadors, then maleaders ecivil society, then mabishops edu amachurches anenge ariko, nemarepresentatives emapolitical parties akasiyana-siyana.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei, Dr. Mtata?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tinogona here kupfuura panguva yatanga tiri takatarisana nemaelections, tikatanga kufunga pamusoro penyaya yezvinhu zvatinoti tikatarisa tiri pamwe chete semaZimbabweans tinozvikoshesa tese across the political divide. Pane zvimwezve vanhu vanga vabva kumaelections, saka umwe mwai manya nendima yake. Saka chatiri kubvunza ndechekuti zvingaita here kuti tiwape zvinhu zvatingati ndofunga izvi zvinhu zvitatu zvakatikoshera semaZimbabweans ndozvinhu zvatinofanira kumanya nazvo. Isu tine zvimwe zvatakaona, asi tinoda kuti tinozvitesta navamwe vatinenge takaungana navo.
Vanouya kumusangano wanhasi kuCelebration Park vagadzirire nguva yakadii?
Tichaita zuva rese, tichipedza masikati na 2 o'clock.
Mune zvirongwa here zvekuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese?
Yes, uyu musangano ndowekutanga wokungoparura programu yatichaita yakareba zvikuru. Tichingopedza ipapa takutoenda kumaprovince kuchaitwa imwe misangano yakadai zvekare. Saka ichaita programu yakakura zvikuru this national envisioning process yatinoda kuti imanye nyika yese. Toda kuti maZimbabweans ataurirane kuti beyond mapolitical differences edu chii chatinofunga kuti tingaita pamwe chete. Hatingati mapriorities akanangana nokuvaka nyika yedu nokuvandudza nyika yedu kuti iende kumberi.
Hurumende inoratidza kuti ichauyawo here kumusangano yenyuyi?
Iri kutouya vatakakoka mapato kana kuti atingati ma different arms of government. Saka inotova involved zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vari kuuya vakamirira mafunctions avo kuhurumende kwavanenge vachishandira.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, kana kuti ZIMCOD, Amai Janet Joe, vanoti vari kuda kuita musangano nehurumende kuti vazeye nezvechikwereti chenyika icho chave kudarika mabhiriyoni gumi nemazere. Hurumende iri kuramba ichikwereta mari kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye VIMF neWorld Bank vari kukurudzira kuti zvinofanira kumiswa kuti nyika isarambe iri mumadhaka munyaya dzezveupfumi. Amaizvo vatiwo dare reparamende rinofanira kuita basa rekuona kuti hurumende hairambe ichingokwereta mari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amaizvo.
Tine kutambudzika zvikuru semusangano weZimbabwe Coalition on Debt and Development nezvakataurwa nagavernor vedu vamangunjwa maererano nezvezvikwereti zveZimbabwe. Isusu semusangano tanga tichiedza kuti tive nehurukuro nehurumende kuti iwane nzira yekugadzirisa nyaya dzezvikwereti nayo. Chatiri kuona kubva paurongwa hwavakaparura nezuro hwemonetary policy ndezvekuti Zimbabwe iri mukati mezvikwereti zvaisingagoni kubhadhara. Izvi zvinotiratidza kuti kwemakore akawanda Zimbabwe yanga iri kukwereta uyezve isiri kubhadhara zvikwereti zvayo, and isingakwanisi zvakare kuzvibhadhara zvikwereti izvozvo. Izvi zvakonzera kuti tisvike padambudziko ratiinaro iye zvino rechikwereti chiri kusvika mabhiriyoni anogona kuda kubata 18 billion. Asi hapana urongwa hwakanyatsotsetsenurwa maererano nekugadzirisa nyaya iyi.
Ko yavari kutika Lima strategy iyi hamuoni ichishanda here?
Kwatiri tinoona nyaya yeLima strategy isingatishandire, nekuti Lima inotaura nyaya dzakafanana nekuti tosecuritize kana kuti totengesa zvicherwa zvedu, maresources edu atinawo. Inotaura nezvenyaya yekuwana zvimwe zvikwereti kuti tikwanise kubhadhara zvikwereti zviripo yezvino maareas atingati sezvatatitaura Zimbabwe yanga isingabhadhari kuti tigone kuwana zvimwe zvikwereti. Saka unoona kuti nyaya yavari kutaura ndeyekuda kuedza kugadzirisa nyaya yedambudziko riripo nekutsvaga zvimwe zvikwereti. Saka hapana chatinenge tagadzirisa kana tikatora nzira iyoyo yavari kutaura. Uyezve tinoona kuti mumonetary policy vari kubvuma kuti pane dambudziko papane kukwereta kuzhinji kwanga kuripo, and isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya yekuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zvemuZimbabwe kuti tibude mudambudziko ratiinaro. Toita debt audit, toongorora kuti zvikwereti zvedu, saka zvatinoda kuti titaure nezvazvo kuti zviregererwe kana kuti zvikanzurwe ndezvipi, zvatinokwanisa kubhadhara zvakabatsira vana veZimbabwe ndezvipi, then tomuvha tichibva ipapo, tofamba pamwe chete tichibva ipapo taakugadzirisa nyaya yezvikwereti.
Saka izvi zvinorevei chaizvo?
Kana takatarisa tinotoona kuti ikonomi yedu haisi kubudirira zveupfumi zvemunyika medu hazvisi kubudirira nenyaya iyoyi, nekuti chikwereti chedu chiri pamusorosoro kuburikidza upfumi hwatiinawo. Kana isusu tichitarisa tichiongorora tinoona kuti iri pamusoro kusvika almost 75% yeGDP, inonzi GDP yezveupfumi hwemuZimbabwe. Saka hapana nemwe nzira yatinogona kuti tingabhadhare nayo zvikwereti izvi. Panofanira kunge pane nzira yekuti titaurirane tiongorore zvikwereti zvedu, titange kutaura neavo vakatipa zvikwereti izvozvo kuti tozvigadzirisa sei nenzira isingauraye vana veZimbabwe, nekuita kuti zviwanikwa zvavo zviende kune avo vakatikweretesa, isingauraye vana veZimbabwe kuburikidza nemaconditions anogona kuiswa kuti nyaya yechikwereti iyi igadzirike.
Asi Arisi basa reparamende here kuona kuti zvikwereti zviri kufamba sei. Muri kuona vari kuita basa ravo here vanotarisirwa vari muparamenda?
Blessing, parliament haina basa rairi kuita nezvekuona nyaya dzezvikwereti zvemuZimbabwe. Ndiyo imwe nyaya huru iyoyo, ndizvo tichidaidzira kuti ngationgororei zvikwereti zvedu zvatiinazvo. Nekuti mubumbiro redu remutemo munototaura pachena. Kana tikanoenda pasection inotangira pa 298, inofanira kunge iri 298 or to 300, inotaura kuti parliament, dare reparliament redu rinofanira kunge richiite, ndiro rinotofanira kunge richiseta, richiisa miganhu yekuti chikwereti chinofanira kusvika apa, chatinotora kunze kwenyika. Chikwereti chinotorwa mukati menyika ino yatinoti domestic debt inofanirwa kunge iri apa, zvichienderana neupfumi watiinawo kana kuti watiri kugadzira senyika. Asi parliament yedu kwemakore akawanda over 10 years yanga isiri kuita izvi. Executive yanga ichienda ichinokwereta pasina kuti zvambodzeiwa muparliament.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD, amai Janet Show, vange vari parunare muHarare. Vanotengesa mumigwagwa muchinoi vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera kana vasina kupiwa nzvimbo itsva dzekutengesera. Vanhu ava vari kushorawo bato reZANU PF nokupinza zvematongero enyika munyaya dzekutengesa zvinhu mumigwagwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa mafungiro evagare pamusoro pebhajeti muchinoi, vanotengesa mumigwagwa vakawanda havana kutarisa musoro wenyaya yanga ichifanirwa kukurukurwa nezvayo ndokupinza nyaya iri pamongo pemwoyo yavo inova zvichemo zvavo sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vanhu ava vati havasi kuzobva mumigwagwa pavanotengesera kana vasina kupiwa nzvimbo itsva dzinokodzera. Mumwe wevanotengesa mumigwagwa, amai Agnes Kandororo, vati havasi kuzobva mumugwagwa sezvo vasati vapiwa pekutengesera nekanzuru. Amai Kandororo vati nzvimbo dziri kupiwa nekanzuru hadzina kushambidzika. Izvi zvatsigirwa nemumwe mutengesi wembatya, amai Felista Sinokwara, ava vati kanzuru ngaitange yavapa pekutengesera pakanaka kwete kungovadzinga mumigwagwa. Munyori mukuru wekanzuru yechinhoi vaAbel Gotora vavimbisa vasina kupiwa pekutengesera nzvimbo dzekutengesera musi wechishanu usati wasvika.
Tinoda kuti nhasi Tuesday kune vanhu vasati vapiwa nzvimbo dzekushandira, toda kuti by Friday everyone ave ane nzvimbo yake yekushandira.
Vamwe vagari vanga vachigunun'una nenyaya yekubhadhara mari dzakaita sedzekutakura marara pamwe nekuisa magetsi, asi vanoti kanzura haisi kutakura marara nenguva kunyange vachibhadhara mwedzi wega wega. VaDonald Mushipe, mumwe wevagari, varatidza kusafara kwavo nekusatakurwa kwemarara.
Mari dzibhadharwa zvatingafamba almost quarters ndofunga yekuti hamuoni like hani irima rega rega usiku.
Imwe nyaya yatiriridza pamusangano uyu ndeyekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Amai Sekesai Wadzanai vanoti kushayikwa kwemvura kuchapa mukana kuzvirwere zvakaita sekorera.
Hamenoti korera ichapunyuka sei nokuti mvura yacho inoshupa. Painouya inouya uchira mugomo miri yaine, hakuna mvura. Kana kuti munomukana 3 mondogara kustepi yekusasuko yedestiniya kusvika hamheno mvura yacho weshayiwa. Saka hamheno tichakonzera korera chii nokuti mvura yacho iye tinotoona kuti ndo main.
Vamwe vanotengesa havasi kufara nedanho rakatorwa nebato rezanupf rekuisa nhengo dzaro kuti dzitungamirire makomiti ose evanotengesa mumigwagwa. Vakizito Masarakufa ava vanotengesa mbozhanhare vati zvekutengesa hazvifanirwe kusanganiswa nezvematongerwo enyika.
Politicisa zvinhu izvi hakuna kutombonaka nokuti politics nekurarama kwevanhu hazvakatosiyana. Vending kwatova kurarama kwevanhu. Ndo atova mabasa iwayo. Saka tikati isusu tozviisa kupolitics. Politics dzine simba. Politics can do anything. Politics is just iwe bhaza enda apa havana basa nazvo. Saka vakapoliticize havambooni kufa nenzara kuri kuita vanhu.
Asi mumwe mugare anga ari pamusangano uyu varangarirai mapfumo vati havana kufara nevagari vanga vari pamusangano sezvo vanga vasingataure donzo remusangano wanga uri maringe nebhajeti kwete zvekutengesa.
Zvinonga zvichidhiscaswa zvinei nebhajeti. Ndikutoona kunge macouncils vanenge vachicheya vanotozviita deliberately kuti vanhu vadivert from the main issues dziripo chaidzo chaidzo dzoti chii chiri mubhajeti. Zvinozoitisa kuti maresidents vazoapruvhirwa bhajeti ravanenge vasina kunzwisisa. Nhau iripo ndeyekuti council haizi kutsanangurira vanhu zvinhu chaizvo chaizvo zvirimo mubhajeti. The estimation, the projections and the budget is like a performance card. Vada kudhaivheta kuti vangoita rubber stamp chinhu chavakagadzira kana.
Vagari vanga vari pamusangano hapana chavataura pamusoro pemari dzinofanirwa kubhadharwa kukanzuru sezvo vanga vokweshana nenyaya yekutengesa. Misangano yekubvunza vagari pamusoro pezvavanofunga maererano nemari dzavanofanirwa kubhadhara kukanzuru yakatanga nemuvhuro uye ichapera nemugovera svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nemusi wemuvhuro mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vakatambira kumahofisi ebato ravo vaimbove nhengo dzebato reNational People's Party nedzimwe nhengo dzevakarwa hondo yerusununguko avo vakati vave kuda kuve nhengo dzeMDC. Vanhu ava vaisanganisa vadzikamai Mavhaire vakaudza vaChamisa kuti vakavavhotera musarudzo dzaFeti Chikunguru. Vachitaura mumusangano uyu vaChamisa vakati vanofara kutambira vakuru vakaita savaMavhaire mubato reMDC vachiti vanounza uchenjeri hunobatsira bato kuti rikure.
Mugabe anga ane mazuva anga ane nyuchi dzairuma kuti ukangotaura kudai wairuma usiku wangofuma wazvimba kana kungoshaikwa ani unozvive amuzivezire dzainzi nyuchi dzaazunga asi murume wanga akatinga so is a hero. Kwa wakari kwa wakari kwa mchendaya isi nyore kube hero of men's struggle wajini wana kato takato peza pedu chani ya kuchika but wama vaira isi nye nyaya wama vaira niwe kulija nika kutiwe ne democratic dispensation Even in Jarazobo, those that I died a very sad man. Those I know that I can't be a hand
Vachamisa vakatiwo vane basa guru ravanofanirwa kuita nevaive varwi verusununguko mukukorokorodza vanhu kuti vauye kubato reMDC.
Mukandiudza here kuti izvezvi munhu ari pamutoko ane freedom? Ko muzava pane ane freedom here? Kana uchiti ukavhota, kuvhota ikoko kunouya nemuserezero. Unobvunza kuti wakavhotera pasi, unorohwa short sleeve, unonzi takutorera munda. Takutorera kokuita kuti Borani, takutorera kana muzimai nekuda kana murume nekuda kuti wakapira alternative. Ifreedom here. Sazvakarwirwa zvakurwiswa. Zvakarwirwa zvakurwiswa.
Zvichakadaro vanoronga mabasa mubato reMDC vaAmos Chibaya vanoti vakafara zvikuru kuona vevamwe mapato vachisiya mapato avo vachiuya kuzobatana nebato ravo reMDC. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Vana vamavhairi vanga vari vakuru vakuru veNPP vakauya kumusangano wavachamisa. Vachiti ivo musangano wavachamisa weMDC ndiwo musangano unechiedza, ndiwo musangano gutsa rizhinji, ndiwo musangano jekerere. Saka vakatiwa aiwa regai tiuye kuno kweMDC tiite mukombera mwa chuma chemuzukuru, tiite garira nekoko, tifambe pamwe chete, tigadzire matambudziko munyika yeZimbabwe.
Taonawo pachitsanangurwa kuti panofanirwa kusungwa hukama nema war veterans. Mashandiro amunoona kuti muchaita nema war veterans akamira sei?
Tagara tichiremekedza basa guru kwazvo rakaitwa nema war veterans edu muno munyika, yekuti vana vaZimbabwe vange vachisununuka. Dambudziko ringoripo nderekuti iro chihurumende chiripo chakatora nyika nechisimba havasi kuita zvegutsa rizhinji. Saka semusangano weMDC tinoti isusu maovheti vane nzvimbo yakakura chaizvo mumusangano weMDC. Tinoremekedza vese avo vakarwira rusununguko renyika yeZimbabwe.
Hatizooni here mangwana pakuzoita kurwidzana kwezvigaro nekuwanda kunenge kuchiita vanouya?
Nyaya iripo haisinayo ugaro. Nyaya iripo inyaya yekusunungura neZimbabwe. Kusunungura neZimbabwe hakunei nekuti nechigaro chipi. Asi chakakosha ndechekuti uri nhengo yemusangano weMDC nyango usina chigaro, asi kuva uri nhengo yemusangano weMDC uchipa pfungwa dzako, uchipa njere dzako kuti aiwa ngatifambe takadai tisunungure vanhu veZimbabwe. Saizvozvi mao veterans andari kuzuro takawirirana tiri pamwe chete, aiwa tsarudzo idzi dzatakabirwa nechihurumende chezano, tsarudzo dzakahwinwa navachamisa zvine mutsindo, toita sei kuti tisunungure vanhu veZimbabwe? Saka tiri pamwe chete ende vakabuda pachena mao veterans anga aripo, vana vamavhaire nevatungamiri vese NPP vanga vari kuti aiwa hatina kuimba zvigaro, tauya kuzoshanda pamwe chete kuti tisunungure vanhu veZimbabwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvekare. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa mutongo wakanga wapiwa vaPatson Dzamara navamakomborero aruzivishe. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches richibatsirana neAlpha Media Holdings rotanga misangano yokukurukura nezvinonetsa Zimbabwe negwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD amai Janet Shaw vanoti vari kuda kuita musangano nehurumende kuti vazeye nezvechikwereti chenyika ichi chave kudarika mabhiriyoni gumi nemasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti mutange muinesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau na8 PM. Ndichisarisai nomufaro, ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.